Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 19 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino zvichikonzerwa nedutu mupengo recyclone Idai vava makumi mapfumbamwe nevasere.
Chiri kunyanyorwadza ndechekuti tine imwezve mitumbi yaakuonekwa yekunana kopa iri kunzi iri kuMozambique. Chifu weikoko aitaurawo kuti ane mitumbi yaari kuona iri ikoko inova yatiri kufungidzira kuti ndeye kuno kuchimanimani izvi.
Vamwe vevanhu vakafa ava vanonzi vari kudivi reMozambique, izvo zvichaita kuti uwandu hwevanhu vakafa hudarike pahuri. Britain nemamwe masangano obatsira Zimbabwe nemari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti nyaya huru nhasi yakurukurwa nezvayo ndeyedutu mupengo cyclone Idai iro rakasiya raparadza upenyu zvivakwa pamwe nemigwagwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vati rubatsiro kunzvimbo dzakarohwa nedutu mupengo recyclone Idai ruri kunonoka kusvika nekuda kwekuti nzvimbo dzakanyanyokanganiswa nedutu mupengo iri hadzisi kusvikika. VaMoyo vatiwo nezuro vakakwanisa kuviga mitumbi 45 kuChimanimani East vachiti kwanga kusina pekuchengetera zvitunha nekuda kwekusavapo kwemagetsi.
And what they found there obviously is horrific. We were able to bury with their assistance the 45 bodies.
Pakasvika masoja akafamba netsoka zvavakanoona zvinotyisa. Vachitibatsira takakwanisa kuviga mitumbi 45 kuChimanimani yakawanikwa. Kwanga kusina magetsi saka takashandisa nzira dzechinyakare sekuisa mitumbi pajecha kuichengetedza. Saka kungangu takaviga 45 vese vaivepo.
Asi vaMoyo varamba mashoko ekuti hurumende yanga ichiviga mitumbi yakawanda muguva rimwe zvinonzi pachirungu mass grave, vachiti vakawana vakavabatsira kuchera makuve evanhu vavakaviga. Vatsananguroo kuti mai vamwe chete ndo vakavigwa pamwe chete nemwana wavo. VaMoyo vati vaudzawo dare remakurukota ehurumende kuti vawana mashoko ekuti pane mitumbi iri kuyerera munzizi kusanganisira kunyika yeMozambique inofungidzirwa kuti vanhu vakayeredzwa kunzvimbo dzakadai sekopa munyika muno.
The terrible one is what we are now witnessing at Kopa. At some point we were told we were missing 147 people.
Asi zvinonyanyotyisa ndezvave kubva kunzvimbo yeKopa. Takamboudzwa kuti kuri kushayikwa vanhu 147 asi vagari veko nevekuMozambique vakutiudza kuti kune mitumbi iri kuyerera munzizi. Saka masoja ave munzira kuenda kuKopa nerusitu kunobatsira.
VaMoyo vati kunyange hazvo pari zvino vanhu makumi mapfumbamwe nevasere vari vari kuzivikanwa kuti vakashaya nekuda kwedutu mupengo iri, vati uwandu hwevakashaya huri kuramba huchichinja uye pane vanhu vakawanda kupfuura pavakarasikirwa neupenyu. Vatiwo kunzvimbo dzisiri kusvikika masoja ari kufamba netsoka vachiendesa rubatsiro. Vamoyo vati pamusoro pemari yakabva kuhurumende, makambani akazvimirira ari kubatsira zvakanyanya akabatana nehurumende. Vamoyo vatiwo nekuda kwekuti dutu mupengo irava kufamba richienda kunyika yekumalawi, vanhu vari kunzvimbo dzakaita semutoko vanofanirwa kungwarira. Vatiwo nyaya yemvura yekunwa inofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi senzira yekudzivirira zvirwere kunzvimbo dzakakanganiswa nedutu mupengo iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nengo dzeparamende nhasi dzashora hurumende nekutadza kuyambira veruzhinji nguva iripo pamusoro pedutu mupengo recyclone Idai iro rakauraya vanhu makumi mapfumbamwe nevasere munyika. Asi hurumende inoti yakaita zvose zvayaikwanisa kuita uye inoti pane zvizhinji zvayakadzidza kubva padambudziko iri. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaitika apo gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vazivisa paramende zviri kuitwa nehurumende mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri. VaMoyo vanovesa chigaro wekomiti yemakurukota ari kutungamira basa rekubatsira vanhu vakabatwa necyclone Idai vati hurumende ichibatsirwa nemakambani nemasangano akazvimirira pamwe nedzimwe nyika iri kuedzana pose painogona napo kusvitsa rubatsiro rwakaita sechikafu, mishonga, mbatya nezvimwe kuchimanimani nechipinge. Vatiwo vari kubatsirawo kuchengeta vakafa uye vati uwandu hwevanhu vakafa huri kuramba huchikura uye mumwe mitumbi yevanhu yakatoenda kuMozambique nemvura. Mumiriri wedanga mvura muNational Assembly vaProsper Mutseyami veMDC vati cyclone Idai yakauraya nekuparodza misha nezvimwe zvakanyanya nekuti vanhu vainge vasina ruzivo kuti iri kuuya.
Inini sehurumende makatoziva kuti kukauya cyclone mvura ikawanda inodzika muzasi, yadzika muzasi inokuwadza vanhu vari mubani. Chii chamakaita sehurumende kuti mutore vanhu mubvise vanhu? Cyclone isati yaitika kubvisa vanhu vese vari mubani kuti vaiswe kunzvimbo yakagadzikana. Chakakonzeresa kuti zvinhu izvozvo zvisaitwa chii?
Imwe nengo yedare iri inobva kuManicaland, amai Linet Karenyikore vati havana chokwadi nezviri kutaurwa nehurumende pamusoro pezviri kuitika kudunhu iri nekuti zviri kutaurwa navamoyo hazvienderani nezviri kutaurwa nehama dzavo dziri munzvimbo idzi.
Ndaidawo kuti kuna minista machief ari kuMozambique ari kuti iwo tine vamwe vanhu vedu vakatorwa vaenda kusaidi rekuMozambique. Saka minista ndaidawo kuti ndinzwe kuti zvii zvavari kuronga kuti mitumbi iyoyo yevanhu vari kusaidi rekuMozambique vaone kuuya kuno kuZimbabwe.
Mumiriri wekwekwe Central vamasango matambanadzo vatiwo vanoshamisika kuti hurumende yakatadza kubatsira vanhu kuchimanimani asi iyo iine mauto nemapurisa.
Ndinoimba kuti this is the time yatinofanira kudemonstra senyika kuti since hatisi kutarisira hondo munyika muno ndiyo hondo yatatatarisana naiyo yatinofanira kudemonstra senyika kuti we are well kept and we are prepared to fight and to make sure that tabatsira mhuri nekukurumidza. And ndoda kuti nditi minister, yes muri mubig trouble. Ko zetarapi hamunambotaura kuti zetarapi tinoiona izvo kana zvaipa munozara muno ichimhanyisa vana vanotengesa mudzira ko vakaende here?
Vachipindura mubvunzo iyi vamwe vati hurumende yakasvitsa shoko rekuuya kwecyclone Idai asi vakati vamwe vanhu havana kuteerera. Vakumbirawo nhengo dzeparamende kuti dzivabatsire kufambisa shoko kana pave kuda kuitika dambudziko rakaita seiri.
Short of forcing people kuti ibvai zvavasina kuita ndo zvaita kuti zvizosvika patasvika. Asi vanhu, Mr. Speaker, vakakwanisa kuti vateerere shuwali vakasurvivor.
Vamoyo vabvuma kuti pane zvimwe zvakatadzwawo nehurumende zvakaita sekuti dai migwagwa nezvikoro munzvimbo dzakasvika cyclone Idai zvakavharwa dutu mupengo iri risati rasvika. Vatiwo mashoko avaburitsa sehurumende ndeyechokwadi asi vakati pane zvimwe zvitsva zvavari kuwana zuva nezuva sezvo paine dzimwe nzvimbo dzange dzisiri kusvikika kuchimanimani nechipinge. Zvichakadai, mutauri weparamende advocate Jacob Mudenda vakumbira nengo nevashandi veparamende kuti vabatsire vabatsire vese vakawirwa necyclone dai nezvipfeko mari kana chipi zvacho chavanokwanisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu makumi mana nevashanu pavanhu makumi mapfumbamwe nevasere vakafa mutsaona yemvura yakakonzerwa nedutu mupengo cyclone idai vanonzi vavigwa kusvika pari zvino kuchimanimani kuManicaland. Mumiriri wedunhu reManicaland muparamende pasi peurongwa hweproportional representation amailinete karenyi veMDC vanoti vanhu makumi mana vakavigwa nezuro mumusha unogara veruzhinji wengangu muchimanimani, uye vamwe veukama vachiri kuedza kutakura mitumbi yehama dzavo kunoichengetedzera kumisha yavo. Amai Karenyi vanoti dunhu reChimanimani East ndiro rakanyanya kurasikirwa nevanhu sezvo vakawanda vakashaya vaive vagari vemo. Vanoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona iyi hunogona kudarika huri kuziviswa nehurumende sezvo mumwe mitumbi iri kunzi iri kuonekwa ichieredzwa nemvura munzizi. Amai Karenyi vanoti vaziviswawo nemumwe ishe vekuMozambique kuti kune mimwe mitumbi yakawanikwako inofungidzirwa kuti ndeye zvizvarwa zveZimbabwe. Vanoti dunhu ravo riri kukumbira rubatsiro rwokuti vakwanise kuviga vakashaya vose, uye mishonga yekurapa vakakuwara pamwe chete nechikafu chekupa vakaparadzirwa misha. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuChimanimani, kunyanya-nyanya Chimanimani East. MuChimanimani West dambudziko ririmo rakanyanya dzimba dzimowo dzekuti dzakatorwa nemvura, dzimwe dzakadonha. Asi vazhinji vari kunzi vakafa vari kufa vari kuEast. MuWest takangokwanisa kuona mitumbi miviri yatisati taziva kuti mitumbi iyi ndeyavanani. Zvoreva kuti kuda mukugara kwemazuva ari kuti teerei mhuri dzipadzinenge dzakunyatsoona kuti mhuri yepanhingi haipo, vanozokwanisa kuzoziva kuti mitumbi iyi ndevanani. Asi chiri kunyanyorwadza ndechekuti muWest ndo munopfuurika kuti tiende kuEast. Saka mabridges akatorwa epaumvumvumvu, epamhandarume, Lydia Chimonyo, muusha, ese iwayo ndee muChimanimani West. Saka you can't go through kuti uende kuChimanimani East. Chiri kunyanyorwadza ndechekuti tine imwezve mitumbi yaakuonekwa yekunana kopa iri kunzi iri kuMozambique. Chifu weikoko aitaurawo kuti ane mitumbi yaari kuona iri ikoko, inova yatiri kufungidzira kuti ndeyekuno kuChimanimani East. Kunyanya-nyanya mugangu muChimanimani, izvozvo ndo zviri kunyanyorwadza. Uyewo tiri kuti dai Mwari apindira kuti mvura iyo iidzikame, vanhu vaone kuona kuti hama yekwakati haiko, hama yekwakati haiko. Hatingachadembi misha, hatingachadembi zvipfuyo, tiri kunyanyodemba mweya yevanhu. Vanhu vazhinji vari kufa. Ndopa tiri kungoti dai Mwari ipapo achitibatsira kuti mvura iidzikame.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vasati vakwanisa kunge vachibva munzvimbo dzavanga vakahwanda zvakaita sevaruma makomo. Kune vamati makwanisa here kunzwa kuti vakamirawo sei munzvimbo dzavari idzodzo?
Hongu, tine umwe wedu anonzi Sekai Mungani atabva kufonera akatotaura kuti izvozvi vari mugomo, havangakwanisi kuburuka pasi. Havatombokwanisi, vakaburuka, dzimba hapana, vakaburuka, mvura iri kunaya. Saka izvozvo hazvisi kuita zvakanaka. Endi pari zvino vazhinji vacho vari kungotarisana nemitumbi yavo. Kunewo vamwe vari kuti kuda vamwe vavigwa vakawanda, vamwe vachivigwa sei, asi hakuna anonyatsoziva kuti zvakamira sei. Nekuti patabvunza minista vapindura vachiti aiwa hakuna zvakadaro. Asi patakapfuura nezuro pabechina, tine mhuri yanga iri kuenda yaiti tinenge tanzwa kuti izvo mai mwana vavigwa murinda rimwe chete. Saka nyaya iyoyo hatisati tanyatsoezeredza kuti tinyatsonzwa kuti chokwadi ndechipi chizere, nekuti zviri kutaurwa nezvataura minista hazvisi kupindirana.
Nderupi rubatsiro rwamungakumbira pari nhasi tichitarisana nevashaya nevakuvara?
Rubatsiro rungangodiwapo nderwekuti number one, vanhu vakwanise kuviga hama dzavo. Chechipiri, vanhu vawane chekudya. Chechitatu, vanhu vawane pekugara nemedical equipments. Vanhu vanga kwekuonekwa max-rays, vakakuvara hakuna max-rays, vakakuvara hakuna mishonga. Zvinhu izvozvo zvese zvinoda kuti dai vanhu vabatsire.
Vanga vari nhengo yeparamende inomirira dunhu reManicaland pasi peproportional representation amailinete karenyi veMDC vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano re-European Union razivisa kuti richange richipa Zimbabwe mari inosvika 3.5 million euros ichashandiswa mukubatsira avo vakatarisana nedutu mupengo recyclone Idai. Britain inoti ichapa Zimbabwe, Mozambique neMalawi mari inosvika mamiriyoni matanhatu emapounds ichashandiswa kubatsira avo vakatarisana nedambudziko rakabva mudutu mupengo iri. Vamwe vechidiki vari kubatanawo neveruzhinji mukuunganidza mbatya nechikafu zvichaendeswa kune avo vakawirwa nedambudziko. Vakuda Musasiwa wekambani yeFresh in a Box vanoti vari kushanda nevedzisvondo mukuunganidza zvinhu zvichapiwa vanhu kuchimanimani nedzimwe nzvimbo dzakabatwa necyclone Idai. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu kampani yedu tunoita madeliveries, tunodeliver zvinhu zvakati wandei wandei kune dzimba dzevanhu muZimbabwe mune Harare especially Bulawayo. Saka nekuti mota dzedu dzinenge dzichifamba famba kudhara tatichibatsire vamwe vedu vari kuda kupa pane zvipo zvakawanda zvinofanira kupiwa nekuti kune vanhu vari lot of need vari kuchinanimani yenuana mutare areas wee vakaaffectwa necyclone Idai. Saka isusu patachiita mabasa edu nhasi tachiosotiregera vanhu achitifonera tokwanisa kufamba famba nemota dzedu tichionga zvinhu zvavo zvavari kuda kuti tipe vanhu. Saka vanhu vanga vachitipa magumbezi, chikafu, hembe dzavangasade nekuti zvinhu zvakadaro ndozvokudiwa kuti vanhu vatise vabatsirikane nekuti vanhu vamwe vakarasikirwa nezvinhu zvese. Saka tachida kuti maZimbabwe dzabata dzaita sei topak tokwanisa kupowo vamwe vedu zvokupfeka, zvekudya, zvekufuga. Saka ndozvatachiita nhasi tachifamba famba tichikolekta magumbezi zvakangodaro daro. Endi tinotenda nekuti vanhu vari kupa stereke tiri kuona vanhu vakabatana.
Zvinhu izvi zvamuri kuunganidza munenge muchizoenda nazvo kupi? Uyezve hamusi kuona here vamwe vachida kuvhunza nenyaya dzemapato kana zvematongerwo enyika pakutakura zvinhu izvi?
Aiwa isusu pakutakura kwatiri kuita tiri kungonoga kwese kwese. Hatina basa kuti uri mukristu, uri muMuslim kana kuti uhindu, uri wezano, uri MDC. Aiwa hazvina basa izvozvo. Nguva inoendeyo kuti tiri kuda kuti tibatane tikwanise kubatsirana. And so far pakunhonga-nhonga kwatiri kuita zvinhu vanhu vese vari kungoita zvo vari kungotenda kuti maita basa mazotora vamwe vanenge varasikirwa nepetrol vamwe vanenge vasina vamwe vanenge vasina transport. Saka isi tingobatsirawo kuti tiitesei tibatsirewo tibvise zvinhu kudzimba dzevanhu toendesa kuHighlands Presbyterian ndokwa necollection center yevanhu vese vari kukolekta zvinhu. Tiri kukolekta tichisiya ipapo zvoparanidzwa zvoseparetwa zvoiswa pamatrucks matrucks acho mamwe atobva nhasi aenda achienda kwamutare nhasi kuHighlands nhasi. Saka vanhu vakawanda vari kupa insect ukatina kuHighlands president izvozvo kune raini queue hombe yevanhu varida kupa and zvinofadzawo kuti takuonawo queue Zimbabwe yevanhu vada kupa kwete vanhu vari kutsvaga petrol.
Ungataure kukurudzira nyanya vechidiki vangada kuwanikwawo vachipa kuchiitiko ichi?
Munoziva pane vanhu vakawanda vanenge vane zvinhu zvemaodrop avo zvasakwane zvimwe zvasade zvokudhara nese mamwe matresut echikoro musafeke zvinhu zvakadaro zvinogona kutobatsirawo mumwe munhu arasikirwa nezvinhu zvese mufungi. Saka kana muchida kupa unogona kutifonera zvinovazotora zvinhu zvacho toendesa kuHighlands Presbyterian kana muchikwanisa kuendesa mega zvinhu zvakangonaka futi chinsita akati o ndinoziva inini nemusoro wangu kune kwavo ndeku one church behind bone mashe munogona kusiya ipapo tomubva zvinhu kubva ipapo kana kuenda paHighlands Presbyterian.
Vanga vari vakuda Musasiwa vekambani yeFresh in a Box vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika chiuru muMozambique vari kutyirwa kuti vanogona kunge vakafa zvichitevera dutu mupengo recyclone Idai iro rakarova nyika iyi ukuwo vanhu vanodarika mazana maviri havasi kuzivikanwa kuti varipi. Malawi inonzi iri parumananzombe nedutu mupengo iri uko kune zviuru nezviuru zvevanhu vasisina pekutangira zvichitevera kurohwa kwakaitwa nyika iyi nedutu mupengo iro rakakonzera mafashamo emvura kuchamhembe kwenyika iyi. Vana muzvinafundo, vana chiremba pamwe navana mukoti vari kuratidzira muAlgeria kusafara kwavo uye vari kukurudzira mutungamiri wenyika iyi vaAbdulaziz Bouteflika kuti vasiye basa ravo panguva iyo pari kutyirwa kuti mutungamiri wenyika uyu angangowedzera kutonga kwake nyika iyi mushure mekutonga kwematemu maviri. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyadzi zveupfumi zvichatonetsa kugadzirisa mushure mekunge nyika yawirwa nedambudziko ranga risina kutarisirwa redutu mupengo Cyclone Idai. Dutu mupengo iri rakarova kunzvimbo dzakawanda kumanikaland. Vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu, vamwe zvirimwa, zvipfuwo, zvikoro, migwagwa uye mazambuko. Dutu mupengo iri rakaparadzawo magetsi uye michina yenhare. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti kugadzirisa zvose izvi panotoda kuti nyika isunge dzisimbe. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti wandu wevanhu varasikirwa neupenyu hunogona kukwira kana kutosvika pavanhu mazana matatu chaiwo.
Ma certified deaths and confirmed huchiri pa98 asi pane zvatiri kunzwa zvatisati takonfema namba dzichakwira chaizvo idzodzo. Tinganyanya kuspekulata zvakanyanya but pane chance yekutosvika kuma300.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vanzi nehurumende vatungamire urongwa hwekubatsira vanhu kumanikaland vatenda nhasi kuti zvichada mari yakawanda kugadzirisa zvivakwa zvakaparadzwa nedutu mupengo iri. Mukuru wecivil protection unit vaNathan Nkomo vaudza Studio 7 kuti vari kuedza nepose pavanogona kuti vasvike kunzvimbo nhatu dzakanyanyobatwa nedambudziko kuti vabatsire vanhu nechikafu nemishonga.
Tine vagari vemumaruwa imomo vari kungotibetserawo vamwe vachitiperekedza. Kana pane vamwe vachiperekedza zvinhanho zvinogona kuita 40 kusvika katariko zvino.
Nzvimbo nhatu idzi dzinoti Ngangu, Risutu uye Mutambara. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro webhodhi reZimra vaKalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumanikaland uye panoda rubatsiro rwakasimba kubva kune vekunze.
Nyaya dzedu dzeinfrastructure dzatokurara zvikuru. Panotoda mari dzakawanda zvekutoti kana hurumende nhasi yaisa 50 million yokuti itopinda igadzirise ikoko. Chatora nguva yakati kuti kuti zvinhu zvifambe. Ende ndosaka muchidzwa mazuva mazhinji chiti isusu masanction akaipa muZimbabwe, masanction akaipa anoafekta vanhu vepasi achisiya vapadenga. Saka zvichatonetsa, zvinenge zvichitoda mari yakawanda kubva kunze.
Asi America inoti haina kutemera Zimbabwe zvirango asi kuti vakuru vehurumende vanotyora kodzero dzevanhu. Vaimbova gurukota rezvemari uye vari nhengo yeMDC vatendai biti vativo zvichada mari yakawanda kugadzirisa zvakaparadzwa nedutu mupengo iri.
Nyika ina disaster management. Zvikoro zvakadai zvakavharwa, vanhu vakanzi ibvai kwamuri ikoko, particularly kumalowlying lands. So tine hurumende inongoresponda kumadisaster isingape priority kune vanhu. Sezvandataura muparliament nhasi, zvinonyadzisa kuti CPU, Civil Protection Unit, yakangopiwa 3 million chete mubudget ya 2019. Yeti tiri kuziva kuora kwakaita mabridge iwayo neinfrastructure. Zvichada mari inosvika iyo at least $500 million we will be able kuisa kugadzirisa mabridge, zvikoro nedzimba zvakadonha.
Asi vabiti vanoti hurumende inenge iri kuremerwa nemutoro uyu zvekuti inotoda rubatsiro kubva kunze kwenyika.
Akutoda kutsvaga rubatsiro nekuti taudzwa isu nhasi navaJulai Moyo kuti hurumende yaisa mari inoita 50 million. 50 million mabhondi aya.
Nyaya iyi yabva yaitawo mwana atsva dumbu, amai vatsva musana, sezvo nyika yeMozambique inoshandiswa neZimbabwe mukupinza zvinhu kubva kudunhu reBaira rinosvikira Ngarava yakaparadzwawo nedutu mupengo iri. Asi gurukota rezvemhando dzemoto varugare gumbo vanoti havo mafuta ekufambisa dzemotokari haasi kuzoita mashoma nekuti anoshandisa pombi kubva kuMozambique uye pombi iyi haina kukanganiswa zvakanyanya nedutu mupengo iri.
Mafuta edu isu atinotora semuZimbabwe anopinda munyika yeZimbabwe haana kuva nechakanetsa chakakanganiswa nedutu iri. Kuvanofungidzira kuti vangakwanisa kutanga kupomba havo kubvana kumusi wechina hapana chinenge chakashata maererano nouwandu hwamafuta atinawo isu munyika.
Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa nezuro vakatiwo chibage chiri mumatura chinofanira kuti chipiwe vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri. Iri rave dambudziko zvakare kunyika sezvo United Nations yakagara yatozivisa kare kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu muZimbabwe vanoda rubatsiro nenyaya yenzara yapfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakasangana nedambudziko remafashamu emvura kumatunhu eChimanimani neChipinge vari kuchema-chema nenyaya yekuti vavanirwe zvekudya, zvekufuka uye mishonga kune vanorwara. Mutoro wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vatatenda munarwo vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti vana vachange vave kufamba mitunhu mirefu kuti vasvike kuchikoro sezvo zambuko raishandiswa rakaparadzwa nemvura.
Iri dambudziko rawira munhu wese. Pekutangira chiapa ndoparisingazivi. Tinotongochemawo nenyika nevanhu vese kuti tione kuti pane rubatsiro rungabatsire vari trapped mumisha umu. Vanhu havasina misha pekugara pasipo. Dambudziko guru nderekuti toita sekuti tivige vakashaika. Chekutanga tinofanira kukoshesa vanhu vakatisiya ndovatoda kuti titise tivige. Tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvigadzira. Ndofunga ndozvingaita kuti tiende mberi. Sevanhu
vatenda ichikuti vanoti mabasa evakawanda akanganisika nekuti vemichovha vanenge vasisina choviri ukuwo vemisika vanenge vasisina vanovatengera zvinhu zvavo.
Nhamo inhamo kana nhamo yadaiso yakutoda rutsigiro rwehurumende kuti rungatangire papi ruchiguma papi, uye isu semadzimambo tarasikirwa zvikuru. Nharaunda yega vanhu vakafa nenzira iyoyi zvinoshupa sereke. Saka ndizvo zvakuda kuti mimi nani nani tise mumwe pamwe chete toona kuti totangira papi, vanhu ava vangaitwe sei kuti vachengetedzwe.
Ishe makumbi vekubhuira vanoti hurumende inosungirwa kuona kuti vanhu vabatsirwa pachine nguva.
Vana vechikoro maECD aipfuura neapa achienda kuchikoro. Saka izvozvi zvaakuchanisa rodhi hombe. Rodhi hombe rane problem nekuti ndorine mahedhi vehicles. Saka taakutyirai upenyu hwavana vedu. Especially kana kwechinaye kudai. Zvinenge zvaakutotyisa. Kana pakliniki pari padhuze. Taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika. Saka izvozvi izvi zvaakutotinesa. Nenyaya yemvura iyoyi. Kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster. Apo pakona apo. Handisi kutombogadzikana pakona ipapapo. Vanhu zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana kumira mushi, panotoda rubatsiro rukuru.
Mashoko aya atsinirwa naishe nerupiri vekubhuira zvakare avo vange vari kushanyira nzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamo emvura kuChimanimani.
Vatokumbirawo zvehurumende, tatambudzika muno mwatanganda, mabhuriji akapere kuerera, tafawo nekutenderera. Vana kuchikora vari kutambudzika nekutenderera, faneka vaya vanobve kuretu vaya. Dai zvakasikawo ka. Vatitungamirirawo vemaonini vahurumende.
Mumwe mugari wenharaunda iyi vaisa uchimange vanoti vanoda kuti vabatsirwe nezvekudya, zvekupfeka, pekugara uye kuti vanhu vakashaya vavigwe zvine chiremera.
Zvingadiwa kuitwa nehurumende kukurumidze kugadzire mabhiriji kuti vanhu vaone kudarika, uye chikafu chione kusvika. Nekuti tikaregera kudaro vanhu vanofane nzara. Hurumende inofanira kukasikire kuone zvekuita.
Mugari wekutanga ndakudunhu reChipinge vaSugar Sigaoke vanoti vari kurwadzikana zvakanyanya nezvakaitika. Zvichakadai gurukota rinoona nezvekurima vaPrince Shiri vaudza vatori venhau nhasi kuti huwandu hwevanhu vashaya nekuda kwemvura yemafashamo nedutu mupengo wasvika pamakumi mapfumbamwe nemasere. Mutungamiriri wenyika yeEmmerson Mnangagwa avo vari mamutare pari zvino vari kutarisirwa kushanyira Chimanimani neChipinge. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Vateereri, musakanganwa muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm kuti tiri kutarisa dambudziko remafashamo emvura akasiya vanhu vakawanda vafa uye mazana nemazana evanhu asisina misha. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vava makumi mapfumbamwe nevasere. Vamwe vevanhu vakafa vanonzi vari kudivi reMozambique, izvo zvichaita kuti uwandu hwevanhu vafa hudarike pahuri iye zvino. Britain nemamwe masangano vobatsira Zimbabwe nemari yekubatsira vanhu vakavirwa nedambudziko remafashamu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuMbimbitho 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Omnyotho ngakho umthuthwa izindlu ziwile ama bedrooms lama kitchen khona. Kuzobuye amana kuzele ama toilets. Kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akulalutho. Yabantwana bayahamba ezikolo ama bridge right ka gawa. Li bridge elilodwa kuphela ele Rukweza Primary. Ile liwile yokuphela elilodwa.
Unkosikazi Makaure uthi abantu abadelikelwe. Umongameli Emerson Mnangagwa lamuhla ufikile eChimanimani ukuhlolisisa umumo owenzakale kulindawo kulandela izulu lesiphepho elecyclone Idai.
Ukudla okwakathesi kuyabuya, sole ama-rice, i-salt, esilako okwakathesi.
Uncedo lwempahla, ukudla, le mali oluqondiswe abawelwe yingozi yezulu lokhu lutheleka luvelela kwamanye amazwe omhlaba njengabomelika lawo European Union. Okusilela kwamafutha ezimota elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi iningi liwathenga ngobuningi lisesabela ukuthi engaphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa wethekelele eChimanimani namuhla lapho okube lomonakalo omkhulu kakhulu kulandela ukuna kwezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland elibulele abantu abafika phose ikhulu kukanti abedlula amakhulu amabili abazakali ukuthi bangaphi. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obehambe phambi kwakhe lezinye iziphathamandla zikahulumende.
So I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefed has been destroyed, so we can assess and determine what government can do.
Ngizobona imuli esesizini kanye nempahla edikileyo ukwenzela ukuthi uhulumende asize. Ngiyathokoza ukuthi izigaba zonke zelizwe lamanye amazwe bayancedisa kulolu hlupho. Izolo bengixoxa lomongameli John Mokufuli weTanzania, yena othi uletha uncedo ngendizimachina lapho engangiye khona eUnited Arab Emirates. Labo bazasincedisa. Amazwe abalisa eleBotswana, Angola leNamibia lawo azalethu sizwe.
We also are going to receive lots of materials of support from the UAE where I had visited.
Amapolisa athi abantu abangamachumi amane lantathu 43 ababhubhileyo bangcwatshiwe izolo lanamuhla iningi emathuneni engangu eChimanimani. Abangcwatshiweyo bagoqela abantwana ababili ababhubhele esikolo seCharles Lwanga abafihlwe eChibinge leMarondera. Abanye babo abahlengiweyo bahlangene lemuli zabo namuhla. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure weMakoni South njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi lanxa kungafanga abantu esigabeni sakhe kube lomonakalo omkhulu kuWard 7.
Ngibone izindlu ama-bedrooms awile. Komnye ubaba othiwa ngwako Smoke, omnye othiwa ngwako Magoto Sylvester, omunye othiwa ngwako Chindowa, omnye othiwa ngwako Mututwa, izindlu ziwile ama-bedrooms lama kitchen khona. Kuzobuye amana kuzele ama-toilets. Kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akula lutho yabantwana bayahamba esikolo ama bridge a right ka gawang li bridge elilodwa kuphela ele Rukweza primary ileli wile yokuphela elilodwa
unkosikazi Makaure uthi abantu abadelikelwe izindlu sebehlezi lezihlobo njalo akula sizo asebelutholile kuhulumende kukanti usolela ukuthi bayaluswela ngoba kuyisigaba lapho ibandla le MDC elinqoba khona
akula futhi endaweni yethu yena le kwazwa ukuthi MDC yodwa so akula siso bayakhangela ukuthi izindlu eziwile lezi ngabantu baphi basabothani basaporti MDC kumbe izano so inengi zangkhona ezamazandla zikhona ezinye eziwileyo kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi
umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa wethule umbiko namhla echasisa ngohambo lwakhe eManicaland izolo uthi bahlangane labadinga usizo oluchiyeneyo isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uyagcizelela
kuletha kume ngathi kufaka ukukhanya eduveni olukhona ngale ngakho uzathi nxa ikhulumisana labanye abasizayo la enxaya kulezi zinto azithumelayo uzabe kwazi ukuthi uqondisa usizo olunengi kuziphi izindawo lakhona ukuthi usetshilo kumadabezile ukuthi la kuphansi lonke ukuthi kufanele kusetshenziwe kuziphi indawo ngibone ngani kuzasiza kakhulu vele kuyinhlala yenza ukuthi lapho uhamba khona umuntu oqakathekileyo njengopresident kugcine kube labantu abanengabaziyo ukuthi kufunakala sizo bani siyabona kathi sithi sekule mali efika abo £20,000 esithola-ke livela kumazimbabwenzi akudiaspora engasetshenziswa ukuthi ihanjiswe kulezi ndawo
ezinye indawo lapho okudilike khona izindlu lanxa kungabanga lo monakalo omkhulu kusechiredzi north ward 24 njalo izulu libikwa lilokhu lisina ebikita lezinye indawo silokhu sikudaba olufanayo umanyano we-European Union wazise namuhla ukuthi usuphe uhulumende weZimbabwe owemalawi lowemozambique imali engangezigidi phose ezine zamadola i-$3.97 million eqondane lokuphathisa inkulungwane zabantu abahlaselwe yileli zulu imelika yona ithi phakathi kokuqoqa olwayo uncedo ezaluthumela emazweni womathathu ngokusikhathi esiseduzane esilandelayo elebhilithani lona lithi liphe amazwe la imali engena ku-£6 million umongameli Emerson Mnangagwa uthi amazwe agoqela lawo esiwabalisileyo lawo asephe uncedo uzulu weZimbabwe layo uqhubeke ethumela izipho ezifana lezigqoko ingubo lokudla ebantwini abawelwe yilingozi namuhla untungameli inkomo yestudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Owen Tabaziba wasichasisela ngoncedo asebelutholile
sikathola uncedo olukhulu okwakathesi sithole impahla kakhulu imali yelutshwane kakhulu kasikayithole
impahla yiphi eliyitholileyo
sithole ingubo ama-shirts ama-blouses abomama lokhunye okuncane nje
ukudla-ke
ukudla okwakathesi kuyabuya sithole ama-rice i-salt esila okwakathesi kodwa ke izinto lezi zaqala ukubuya izolo angikakhangeli i-storm yethu ukuthi khulani okubuyayo
imali othe kalikatholi ethe xacalileni lutshwana kule malini esikhwameni okwamanje
thina njenge-agent asila mali esifaka esikhwameni esokuthi ingasinceda kuma-disasters siyadinga na i-disaster seyisenzekile
abangathanda ukuphathisa ngemali bangayifaka ngaphi
bayayifaka e-akhawunti yethu kodwa ekwakathesi angikho ehofisini ngingakuthumeza sengibuyela ehofisini ihofisi yethu iseku-number 17 Selu Avenue Methodist House
efonini-ke litholakala ngaphi
ifoni yami +26377341544 yiyo ifoni yami
kulabo abangathanda ukuphathisa kuzulu weZimbabwe otheni kubo
ye bakona sibi bakona sibi laba dingunqedo ngiyabona into ingaba right ukuthi ama NGOs wonke ngama churches sibuye ndawonye sincedise ngiyabona amanye ama churches sebenza konoko
lina njenge Methodist lisebenza lilodwa kumbe zikhona ezinye inhlanganiso elisebenza lazo
hayi zikhona sisebenza ngeZimbabwe Council of Churches sisebenza ngeACT Alliance eZimbabwe international organization sisebenza ngeCivil Protection Unit yekahulumende
kusasa kobulawayo sizwa kuthiwa kuza kuba lo mkhuleko elizaphatheka yini
iMethodist Church yethu abakokheli abewisile abakhona khona ngale yibo abazangena kumkhuleko lo
Lo mnumzana Clever Owen Tavaziva umqondisi weMethodist Development and Relief Agency engenye inhlanganiso eziqoqa uncedo lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Uhulumende uthi ulokho webhekane lobunzima obokufinyelela kwezinye indawo ukuze kuncedwe njalo kuhlengwe abantu abehlelwe ingozi esigabeni zeManicaland. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba wokwazisa ukuphume emhlanganweni wedale labaphathintambo wecabinet, umphathintambo wezabelo, uMnumzana July Moyo. Uthi kunenge okusadingakalayo ukusiza abawelwe ingozi ikakhulu eChimanimani East. Lapho umonakalo obe mkhulu khona wengeza yethi kule mibiko asebeyithola evela komakhelwane kwele Mozambique ukuba sekubonakala izidumbu zabacatshangelwa ukuba yizizalwane zeZimbabwe ezindenda ezifuleni.
You know Lesotho is next to Mozambique and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say
liyazi ukuthi umfula uRisutu ubucwadlana lelizwe leMozambique ezinye izalane khona eMozambique bezichaya incingo zichayela ezinye izalane zakuleli ukuzazisa ukuba sizibona izidumbu ngapho njalo zicabangela ukuthi kungezivela eZimbabwe besitshelwa ukuba inani labo kungaba likhulu abanye besithi kungaba ngamakhulu amathathu kodwa thina singeke sithi lokho yikho sibili singakuhlolisisanga amabutho ethu abesehamba ngenyawo siya eRusitu ukuyahlolisisa isimo ukuba simi kanjani
umphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube ulandise ngoncedo lwemali oseluthuliswe ingatsha ezehlukeneyo ukusiza uZulu owelwe yile ngozi yokulahlekelwa impahla kanye lezihlobo
iMinister of Finance iphe imali engange $50 million to assist abantu eManicaland abehlelwe ingozi le eka cyclone Idai imali zakhona zivela ku treasury njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhatha lama taxes abo
uqhubeke echasisa ukuthi ibuthaniswe ngayiphi indlela limali uNcube
o 2% tax konke ndawonye ike sisebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManicaland ngodaba oluka Idai cyclone imali zakhona ziza ncedisa ziphathise sibili kwakhena izikolo lama toilet lama roof a destroy lama bridge konke imigwaqo yakhona ambonani kuzaphathisa sibili
Uhulumende xwayisa uZulu wonke ophatheke emisebenzini yokubuthanisa impahla lemali yokusiza abawelwe ingozi elethwe ngucyclone Idai ukuba benze lokhu besebenzisana namahofisi akamsitheli aka district administrator lamanye angaphansi kukahulumende Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngimuMavis Gama
Ulife Talk, ukuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, Namhla sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesikhukhulayo ecyclone Idai eselibulele abantu phose abalikhulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro wele Brazil lomongameli Donald Trump wele Melika bakhangelelwe ukuhlangana namuhla behlaziya indlela ezintsha zokuthuthukisa ubudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kwezokuthengiselana emhlanganweni wabo. Lo mhlangano uzakwenzelwa esikodleni sikamongameli Trump esewhite house eWashington DC lapho umnumzana Bolsonaro ayethekelele khona ile Melika. Abahlengi bakwele Indonesia ababika ukuthi inani labafileyo engozini yezulu lesikhukhula kulelo lizwe selifike kwangamachumi phosa thube mune munye 89, iningi labo kungabe esigabeni sePapua. Isiqinti seSentani yiso esibikwa sihlaselwe kakubili izulu eselikhukhule amatshe, izihlahla, izindlu labantu.
Ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi uZulu ewathenga ngobunenge sesabela ukuthi izulu lesiphepho ucyclone Idai lingaba litshaye impompi eziwaletha elizweni ezivela kwele Mozambique lapho leli zulu elitshiye umonakalo omkhulu. Kodwa uhulumende uthi izulu alizange liphazamise impompi lezi. Lanqa abachayeli besithi bayawaswela amafutha ezimoto emagalajini njalo lendwendwe zemoto zilokhu zisiya zikhula. Umphathintambo wezamandla umnumzana Joram Gumbo uthi ilizwe lilamafutha ayeneleyo.
Ipipeline yethu ayivanjwanga le cyclone. Into ekhona ukuthi kona siza kuba lokho sithola amafutha yethu kona phezimbavu esiza lepompi yethu evelele ebhera siya lapha eZimbabwe. Nxa abantu sebecabanga ukuthi kumbeni kwaba le cyclone kwayenzakala ukuthi kumbeni ipipe kumbeni yali kumbeni yadatshulwa kwezinye indawo, hayi ipipe yethu hayi inekamnandi ayizange ibanjwe. Abebhayira labo bathi sebebona ukuthi sokule cyclone bakhe bavala ipipe ukuthi ingayahambisa amafutha, bazayivula ngolesine. But ukuthi bayivule ngolesine abazayivula lokho thina ngapha eZimbabwe silawo amafutha amaningi, njengoba ngathi mina ukusukela mhlaka 14 January lapho satshintsha khona intengo yamafutha, asizange sibe lenhlupheko yokuthi amafutha ayashota khonapha eZimbabwe silawo amafutha amaningi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala elokitshini lesizinda uthi amafutha ezimoto abevele esilela okokuthi uhulumende usezathola umunwe wokucatsha ngawo ngezulu.
Kukhanya ngani baphongeizuza for that time being then isiphela, ngoba ungahamba emgwaqweni lapha izimota zodwa zodwa vele akwazekekile ukuba le maline nezimota, and everywhere i-shortage is still there. And lokho ukuthi khona i-cyclone isikhonze ngalokhu sebezasebenzisa yena leli ingqondo yokuthi khona sekuyi-cyclone, but ngezinye indlela vele sebeyehlulekile ngoba ngokwabo ukuthi bezuzeni isiwe liyangikhona.
Sibuze ukhansila wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe ukuthi izulu lesiphepho leli liza kwenza kube nzima na ukuthola amafutha ezimoto endaweni ezifana leHarare.
Vele sokuqalile izolo izimoto kade zinika ama-queue amade kakhulu ngendaba yokuswelakala kwamafutha already kwezinye indawo ezithengisa amafutha ezimoto. Umumo lapho kade vele utshengisa ukuthi kuhamba ngesikhathi kusiba kabi ekuswelakeleni kwamafutha. Manje sekukhanya kanje ukuthi kuza kuba more than that, ngoba sekuzwakale ukuthi uhlupho lwalo olubuyise yi-cyclone Idai selu vanye ukuthi amafutha azivelakala mo ngoba amapipe amafutha azedabukile amanye angkhona.
UHadebe uthi ukusilela kwamafutha la kuzabangela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo lokuwa kwesindo semali yohlobo lwebond ngoba abathengisa igwayi behlaselwe lizulu leli.
Njengoba futhi sikhangelane lesikhathi akade sisikhangelele ukuthi lasizavanga ukukhwela kwezintengo isikhathi engisitshoyo isikhathi sokuthengiswa ngoba lapho ukuba abathengisi begwayisi bebaningi kade kukhulunywe layo uMinister of Finance ukuthi otherwise kuza ukukhwela kwe-rate ye-US against RTGS.
Kodwa umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Motor Traders Association, uMnumzana Bednico Bebe, uthi amafutha azasilela kodwa kawasoze abangele ukukhwela kwentengo yempahla ngoba intengo yawo ingakhuphukanga.
Ukusala ukuthi nxa amafutha angekho abantu bazahawuna bese emalayinini emafutha kodwa kamafutha abe esele ehlizeniso. Kwande ukuthi kube lokuthi intengo ziqonge ukuthi amafutha akhwele intengo yayo. Ingakhwela ke intengo yayo ukuthi into zonke ezitolo ziyaqhanza zilandela-ke ukukhwela kwentengo yamafutha. But okwakhathesi-ke ngezizathu ezinikwayo ukuthi kufe impompi ezibisa amafutha elizweni. Kangiboni ukuthi kulesizathu sokuthi kukhwele amafutha. Okukhona ukuthi kazilungiswe lezo mpompi kwenzela ukuthi amafutha abe khona.
Intengo yamafutha yakhwezwa ngenyanga kaZibandlela lapho kwaqhamuka khona ukutshengisela okwathiya abantu abedlula ithumi lanhlanu befile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Ukusungulwa kwenye njalo inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ethiwa Consumer Rights Association kwamukelwe ngenjabulo ngabaningi ngesikhathi intengo yempahla iqansa kungela mkhawulo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcwele.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela ukuthi amalungelo abathengi ayahlonitshwa ibavikele njalo imele abathengi kungakhathalekile ukuthi umuntu uyabe ethengani. Linhlanganiso ithi ifuna njalo ukufundisa abathengi ngamalungelo abo ukuze bengaze bancindezelwa ngabathengisi. Abathengi ezweni bahlala njalo nje bekhaliswa zintengo zaloba yini eziqansa sikhathi sonke kungelakwaziswa. UMnumzana Efi Ncube obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso kumbe uCampaigns and Advocacy Advisor ngesiNgisi uthi sebeziveze ngokusemthethweni ukuthi bayinhlanganiso ezabe ivikela abathengi.
Sizoveza ngokusemthethweni inhlanganiso yeZimbabwe ezimeleyo ebizwa kuthiwa yiNational Consumer Rights Association. Umsebenzi wayo kuyabe kuyikuvikela abathengi esithi ngama-consumers kuyo yonke indawo lapho abathenga khona. Elizweni leZimbabwe ngothenga ebank, ngothenga supermarket, ngothenga okuthile, ngofuna ipassport, ngofuna ibirth certificate, ngofuna noma yini ukuba amalungelo akhe njengomuntu othengayo ahlonitshwe, alandelwe, azuze lokho akuthengileyo esiyathi iquality ile quantity yangkhona ngendlela efanele.
Unkosikazi Lindiwe Philime ongumcebisi kumbe uadvisor weNakhora uthi inhlanganiso yabo ifuna ukukhankasela omama abayibo abangabathengi abakhulu ukuze bathole ulwazi lwamalungelo abo.
INakhora ifuna ukuthi ngayo ikhangele ukuthi omama sebini ikakhulu abayibo abangamakhonsuma amakhulu elizweni ukuthi nabo bayathola ulwazi, bayakhankaselwa, bathole lo lwazi lokuthi ama-rights abo ezama-consumers kahlukuluzwa ngithi. Kodwa ungabakwazi ukuthi ungathenga ulutho ugcine i-receipt uzukusebenzise sungalahle. Sisesikhangela futhi umama emakhaya, umama ule-ecocash ngithi liyathunyezelwa imali ngabantwana abangapha edorobheni. Umama sekhohliwe i-password, iziblocki and isiblokile laphana sokumele agade abuye koBulawayo ngapho ukuthi azolungisisa i-password. Sizama ukuthi sikhulume nama-service provider ukuthi hhayi zikhona akhona amama-service provider anganidi ukuthi umuntu aze agade ngoba kuyadula. Le ndaba zama-bitsetion ukuthi lama-passport athi waye kumele umama azasuke etshololo ukuthi azokuhamba koBulawayo ekliniki eseduzana kuthatha i-bitsetifiketi.
umnumzana Mike Ndiweni esinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso ucampaign leader uthi bakhangelele ukuthi laba abathengisayo babekwazi ukuthi umthengi ulelungelo njalo uyahlonitshwa.
Sikhangelele ukuthi inhlanganiso yethu izenza ukuthi amankampani achiyeneyo kumbe wonke umuntu olento ayithengisayo abekwazi ukuthi umthengi ulelungelo uyahlonitshwa, abekwazi ukuthi futhi njalo ilungelo lomthengi lilungelo loluntu. Sikhangela ukuthi lapha ekupheleni kwakho wonke abantu bazabe bethenga bengaqilwa izimali zabo ezitolo, bengathengiseli izinto ezibolileyo. Siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu bayaphathwa ngendlela embi, bengaphathwa njengabantu, bayahlukuluza emahofisini ezitolo, bayathathelwa ama-change abanikwa izimali zabo, kubo-airtime bayatshontshelwa izimali, emabhasini bayahlukunyezwa. Entweni eziningi abantu abaphathwa kuhle ilungelo labo liyahlukunyezwa njengabathengi. So sithina-ke njengenhlanganiso sifuna kuphele lokho, umuntu lo muntu weZimbabwe abekwazi ukuthi ulelungelo njengomthengi, njalo lowo mthengiselayo ahloniphe ilungelo lomuntu othengayo.
UPhesi Sibanda ongumthengi uthi amalungelo abo ahlala encindezelwe zikhathi zonke.
Ya njengomthengi vele siya ama rights ethu violate, like ukudla uyathenga into mawufika uthi uyayidla uyithola ukuthi ayichile ayila test into leyo yabe ingadleki kumbe yabe iphekwe the day before, be just be ikhudumeze kuphela wona suthengile expect ukuthi uthenga ama chips vela uwabise so umeludle kuphela everywhere. Even uthenga igrocery uzathola ukuthi ngxe uthola ukuthi uchago soluvolile but suluvulile sendlini awusela mali yokujika ubuyele uyebisele uchago loluya suforced ukuthi udle into ebolileyo.
Unkosikazi Martha Madlela olwela amalungelo kaZulu uthi impahla ezitolo zikhwele kakhulu kodwa inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ebivele ikhona kusukela kudala eConsumer Council of Zimbabwe ayenzi lutho.
Izinto zikhwelile eZimbabwe bakithi, zikhwele ukwedlula imiholo ngoba imiholo ikhwele ngesilinganiso esiku 10-20%, kodwa izinto zikhwele up to about 50% or even more than 50%. Singakhangela ichukela lisenza $3 something, kanti seli ubo $4 or $5 something kusiya ngokuthi ulithenge ngaphi. Sikhangela amafutha abe ku $5 something kwezinye indawo sengenile kuwo $7-$9 nxa uthenga kuphandle kubo black market. Izinto zonke zikhwelile, ama school fees akhwelile, asikhulumi ngama uniform abantwana. Ukuzima kwemuntu noseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi ahlanganise izinto zonke ezifunakala endlini. Ama medical aids ayakhwela, intengo yemithi iyakhwela, so impilo iba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela amalungelo abathengi, ibavikela kubathengisi abahlala bebancindezela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
United we stand, divided we shall fall. Asihlanganeni bo sonke ma Africa. Africa is our home, yeah, make it a better place. Asihlanganeni bo sonke ma Africa.
Peace, love and harmony.
Zipheta heza namhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ufikile eChimani mani namuhla ukuzohlolisisa ngomonakalo olandele izulu lesiphepho kuleyo ndawo cyclone itayi. Uncedo lwempahla, ukudla lemali oluqondiswe abalwela ingozi yezulu. Lokhe lutheleka luvela emazweni amaningi lenhlanganisweni ezizimeleyo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.